Mushina uyu wagara uri kusale Mugabe Hospital asi uchishandiswa kuongorora zvimwe zvirwere. Asi hurumende inoti yatenga zvimwe zvikwanisiro kana kuti mareagents muchirungu kuti pamusoro pekuongorora zvimwe zvirwere mushina uyu ongorore wecoronavirus. Vachitaura mushure mekuongorora mushina uyu kuchipatara cheSally Mugabe muHarare pamwe nekuongorora chipatara cheWilkins icho chichange chichirapirwa chirwere checoronavirus kana chakange chaonekwa kuti chapinda muno. Kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti gadziriro yeZimbabwe kudzivirira chirwere ichi yava padano repamusoro-soro. Dr. Moyo vanoti nekuwana zvekushandisa izvi, ongororo yevanenge vachifungidzirwa kuti vangangove nechirwere ichi inobuda muzuva rimwe chete. Vanotiwo izvi zvinovapa kugadzikana sezvo dzimwe nyika mudunhu reAfrica dzakadai seBotswana dziri kutumira zvinoda kuongororwa kunyika yeSouth Africa.
Chachichitotinesa ndicho chekuti testing tingatumidzira here kuSouth Africa, takangomirira. Honai zvakaitika kuBotswana, kwakune suspect na suspect 5 vakatoyomirira svondo rese vachimirira maresults kuti abve kuSouth Africa. Zviiteka izvo, vanhu vachingovhunduka. Ino zvakavhundutsa vanhu kana isu, asi zvakazoita kuti tisimudzire. Saka ino tafara kuti tinokwanisa kuti mishini yedu inokwanisa kutesta virus iroro, saka zvatibatsira. Hapana kuti tichamirira. One day tatova neresults.
Vanotiwo hurumende iri mushishi mukutsvaga zvekushandisa kuti ongororo ibude mumaminitsi 15 chete, vachiti zvakange zvauya zvichaendeswa kumiganhu yenyika kuti zvishandiswe ikoko.
Tiri kutomirira mamwe makiti futi atiri kuodha ekuita 15 minutes pane result. So it's better. Iwayo ndofunga ndovachatozoona kuti toashandisa sei, kupi uko kumabhodha. Yeah, but for now tombotanga tiri pano paHarare paSally Mugabe laboratory yombotidi yombotibatsira centralize.
Dr. Moyo vanotiwo vagutsikana nechipatara cheWilkins icho chinorapa zvirwere zvinotapuriranwa, chakatarwa kuti muHarare ndicho chipatara chichange chichiendeswa vanofungidzirwa kana vanowanikwa vaine chirwere checoronavirus. Dr. Moyo vanotiwo vagutsikanawo negadziriro yaitwa pachipatara apa zvekuti pachipatara ichi ndipo pachange pachidzidziswa vamwe vezveutano kubva kuzvipatara zvakasiyana-siyana munyika.
Taona kuti kuWilkins isolation yacho yakanaka chaizvo. Tatoti vadzidziso zvimwe zvipatara. Takaenda kuBlawayo, vanachowo chipatara, vakati taridzowo nzvimbo dzavo. But teta kuda kuti vanhu vachiita zvakafanana nyika yese zviri standard. Saka tati vouya votrainwa kuno, vekwaMutare, vekukariba, Plumtree, vese vauye vachifundiswa panapo kuti zvinofamba sei.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vagadzirira kurapa chirwere checoronavirus ichi, asi vanoti vachange vachibatsirwa nehurumende pamwe nemamwe masangano akazvimiririra.
Patinenge tiri sebazi reutano reCity of Harare, hongu tinogara takagadzirira nokuti ndisu tinofanira kurapa vanhu vane zvirwere zvinotatapuriranwa. Saka itori bandiko redu kuti tinofanira kugara takatogadzirira. Asi kana tasangana nechirwere chakadai, tinowana rubatsiro rwakawanda kubva kuMinistry of Health, tinowana rumwe rwavabano vabva kuWHO nemamwe mapartners edu ekuUnited Nations vana MSF. Saka hatisi tega. Kana tichinge taona kuti zvaakutiremera, hazivai muri kuona tichifamba nevekuministry naministry kutaura pane vatinokwanisa kuzodaidza kuti vatibatsire kuresponda. Asi pari zvino tikaona makesi ekutanga, tinokwanisa kuona zvekuita.
Dr. Chonzi vanoti varwere vane zvirwere zvimwe zvinotapuriranwa vari kubatsirwa kuchipatara cheBeatrice Infectious Disease huye vanga vasina vanhu vane mubhedha vanga vachigara pachipatara ichi. Vanotiwo chipatara cheWilkins chinogona kubatsira vanhu vanosvika zana pazvivakwa zvavanazvo, asiwo vanoti kana kuri kuti dambudziko iri rasvika muguta vanogona kuisa matende kuti vawedzere uwandu hwevanhu vanobatsirwa.
Tora zana. Asi azvireve kuti 100 ava 100 ndokatinopinza muarea yatakavaka kuti ndochipatara chine madziro nechii, asi kana zvinge zvaoma sezvatinoita kune zvimwe zvirwere zvinana korera nechi, tinoisa matende panze. Kana zvinge zvaoma tionoisa matende panze, tongogadzira flow yekuti hapana infection inozokosa ichienda kumwe, asi haukena komoditi vakawanda.
Vamoyo vatiwo vanhu vanodarika mazana mashanu avo vakabva kunyika yeChina pamwe nedzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi vachiri kuongororwa. Chirwere checoronavhairasi chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzinosanganisira America, Thailand, South Korea nedzimwewo dzave nacho. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe pamwe nekubata vanodarika zviuru makumi mana muChina. Takamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.